gore rino raive gore remakundano emitambo makuru eOlympic Games ayo akaitirwa kuRio de Janeiro kuBrazil. Uko Zimbabwe yakatumira vatambi makumi matatu nemumwe chete kusanganisa chikwata chenhabvu chevanhukadzi chemamaiti Warriors. Asi rwendo urwu haruna kufamba zvakanaka mushure mekudzoka kwechikwata ichi chisina kana menduro imwe chete, uyezve mamaiti Warriors akazvamburwa 6-1 neBrazil pamwe neCanada uyezve 3-1 neAustralia. Mutambi ane mukurumbira Kirsty Coventry, uyo anokwikwidza mukutuhwina, akaendawo nechikwata ichi akati iye ave kuregedza zvekukwikwidza kwemhando yepamusorosoro mushure mekudzoka atadza kutora menduru kana imwe chete. Mutsigiri wezvemitambo vaEli Shamsabayana vanoti zvichatora nguva yakareba kuwana mumwe mutambi akaita saCoventry uyo akatora menduru nomwe apo akakwikwidza kumaOlympic Games a2004 na2008. Vamusabayana vanoti zvakaitwa naCoventry zvinoda kutendwa.
Rona Kirsty Coventry kuita manomwe mamenduru paOlympics tinozvitenda, tozvikudza muno muZimbabwe. Kutaura kuti Kirsty Coventry anotimirira nguva nenguva, tinofanira kumurumbidza.
Muongorori wezvemitambo vaSamson Maketa vanoti zvakaitwa naCoventry makore 12 apfuura zvichatopinda mumabhuku enhoroondo, kwete ezvemitambo chete asi enyika yese zvekare.
Zvakaitwa naKirsty Coventry zvaiswa mumabhuku achaverengwa nevana, asi pari zvino ngaachizorora.
Sezvakangoitikawo kuchikwata cheZimbabwe kumaOlympic Games, zvinhu hazvina kufamba zvakanaka mune mimwe mitambo. Chikwata chenyika chemutambo wecricket chaivewo zvekare munyaya dzekukundikana gore rino mushure mekurohwa nezvikwata zvese zvavakatamba nazvo, kusanganisa zvimwe zvisina mukurumbira zvakaita seBangladesh neAfghanistan. Pamusoro pezvo, India, Sri Lanka neNew Zealand dzakashanya muZimbabwe dzikadzokera kumba dzichinyemwerera mushure mekukunda nezvibodzwa zvakawandisa. Mutsigiri wemutambo wecricket vaFarai Kambamura vanoti havachatsika kuHarare Sports Club kunoona chikwata ichi kusvikira chasandura matambiro acho.
Machevrons ndinafarira zvikuru, asi ezvinezvi zviri kuitika ndezvekuti havachatondiona ikoko. Handichawanikwa kuHarare Sports Club, ndakatotsamwa nematambiro avari.
VeZimbabwe Cricket vari kuedza kumisa maroverwo anotyisa ari kuitwa chikwata chemaChevrons, zvekuti vakapa basa imbove kapteni wechikwata ichi Heathstreak kuti ave murayiridzi zvichitevera kudzingwa basa kwaDavid Watmore. Mumwe muteveri wemutambo uyu vashingirai miti vanoti pamwe zvinhu zvingangofamba zvakanaka sezvo vaine chivimbo naStreak, asi vachiti ivo murayiridzi uyu ane basa guru rekuvandudza matambiro echikwata ichi.
Pane basa rekuti vaite chairo chairo. It's either vanodzinga timu yose kana kuti timu iyoyo inoda kubviswa vamwe vanhu. Asi kana yabviswa vamwe vakuwedzerwa vanoti gonei. Takawanda chezvo muno munyika 13 million.
Chimwe chikwata chenyika chemutambo wetennis chemakundano eDavis Cup hachina kufadza zvekare mushure mekuwira pasi kubva muEuro Africa Zone Group 2 apo vakarohwa neGeorgia mushure mekunge vambotungamira. Chikwata ichi chichange gore rinouya chiri muEuro Africa Zone Group 3 umo chichange chitamba nezvikwata zvepasi pasi mumakundano aya. Asi kwakave nemufaro mukuru mune mimwe mitambo, kunyanya mutambo wenhabvu apo maWarriors akabudirira kuenda kuma2017 Africa Cup of Nations. Panguva imwe cheteyo mamaiti Warriors akakwanisa zvekare kubudirira kuenda kuma2016 Women's Africa Cup of Nations. MaWarriors akapedza ari pamusorosoro mugungano rezvikwata zvina nemapoints 11, matatu pamusoro peMalawi neGuinea idzo dzaitevera nemapoints masere. MaAfrica Cup of Nations ari kutanga musi wa14 ndira, apo Zimbabwe iri mugungano rakaoma pamwe chete neAlgeria, Senegal neTunisia. Asi muteveri wechikwata chine mbiri cheDynamos vaObet Mashotore vanoti gungano iri rinokwanisa kubudika vachiti ivo ana Senegal nana Algeria mazita chete anokwanisa kuroveka.
Mazita anowanika mumatimu vakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei nyangwe vakomana vavaya vaeri nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mbora.
Payakaenda kuma Africa Cup of Nations muna 2004 na 2006 Zimbabwe yakagumira munharaunda yekutanga, asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaModekai Musani vane chivimbo naKalisto Pasuwa nevatambi vake zvekuti vanofunga kuti vanodarika zvakamboitwa.
Tasira wini kuti okunda vanhu nekukocha watina Pasuwa. Tasira Pasuwa kuti abva nandiendesa kumberi.
Zvakamira zvakadai, chikwata cheCapes United ndicho chakatora mukombe weKasolaga Premier Soccer League mushure mekupedza chine mapoints maviri pamusoro peFC Platinum. Izvi zvauya mushure mekunge veCapes United vakatora makore 11 chete vachitadza kutora mukombe wakakosha uyu. Lloyd Tembwe, uyo akatambira chikwata cheCapes United chakatora mukombe uyu muna 1996, ndiye airairidza maGreen Machine.
Tumfara, I think yeah we are happy. My moments akadai anonakidza and it's good to be part of it.
Chitembwe ndiye akasarudzwa kuve coach of the year. Mutambi wake Hard Life Zvirekwi akasarudzwa kuve soccer star of the year. MaGreen Machine achamirira Zimbabwe muCup Champions League umo vane mutoro mukuru mushure mekunzi vachasangana neTP Mazembe kuDRC munharaunda yechipiri. TP Mazembe iyo yakambotora mukombe weCup Champions League makore maviri akateverana ndiyo zvekare yakatora mukombe weCup Confederation Cup muna 2016. Capes United ichatamba muAfrica pamwe chete neNgezi Platinum Stars iyo ichakwikwidza muCup Confederation Cup mushure mekutora mukombe weChibuku Super Cup. Asi mutambi akapa Zimbabwe mbiri pasi rose ndi Charles Manyuchi, uyo akatora mukombe weWorld Boxing Council weSilver apo akanorova Dmitry Mikalenko wekuRussia mumusha make. Manyuchi haana kupa Mikalenko mukana mushure mekumuzvambaradza. Mutambo uyu ukamiswa munharaunda yetsere vabati vepembe vaona kuti Mikalenko haachakwanisa kuvhika zvipakera. Iko zvino Manyuchi atarisana nebhande repamusorosoro regoridhe reWorld Boxing Council iro riri mumaoko aDani Garcia wekuAmerica. Kekutanga kwemakore gumi Manyuchi akarwira muZimbabwe apo akaidzana masimba naJose Augustine Ferrier wekuColombia uyo waakapunza munharaunda yekutanga. Techeitarisa mune ramangwana, gore ra 2017 riri kuratidza kuti richanakidza zvikuru. Mawarriors achange achitamba muAfrica Cup of Nations Finals kubva musi wa14 ndira kuGabon. Manyuchi ari kutarisira kuzadzikisa maroto ake ekutora mukombe weWorld Boxing Council wegoridhe. Panguva imwe cheteyo chikwata cheMachebrons chichange chichiedza kukwira muurongwa hwepasi rese wemitambo yezuva rimwe chete kuti vakwanise kuwana mukana wekuenda kuma 2019 World Cup. Zvasaririra kumaWarriors kuti vape Zimbabwe kutanga kwakanaka gore ra 2017. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.